aya mashoko ari kutaurwa nemutungamiriri wenyika, mashoko anoshamisa, mashoko anoita kuti nyika idzokerere kumashure. Nekuti tikatarisa isu kutambura kwatakaita sevana veZimbabwe mumakore gumi apfuura, takatarisana nenyaya dzebudiriro yenyika, takatarisana nenyaya dzeupfumi hwenyika, tinoona sekuti semaZimbabwezi tinofanira kunga tichitoona kuti tigadzise nyika yedu, tione kuti environment yenyika medu yaita kuti vaya vekunze kwenyika vakwanise kuuyawo vachiita atingati mainvestment muchirungu, kuti tiwane foreign direct investment, tiwane mari muZimbabwe, tiwane kubudirira, tiwane zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoenderana ne zvinofambidzana neforest direct investment, zvakaita semabasa, zvakaita seinfrastructure development nezvimwe zvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvinotoshamisa kuti president vangange vachitaura zvinhu zvinodzinga pfumi munyika. Ndinoona kwokuti pane ino nguva nechikamu chatave seZimbabwe vanofanira kunga vachitarisa kuona kuti zvavari kutaura zvinoenderana here nehwaro hwenyika kwatoda kuenda senyika.
VaMugabe vari kuti nhengo dzebato ravo, mapurisa nevamwe vari muhurumende vanofanira kumira nyaya yeuori. Munoti kudii nemashoko aya?
Hongu mashoko aya anogashirika zvakanaka, asi isu tinofungawo kuti panofanira kunga pachiwanikwa matanho anobatika anotaridza kuti ivo havasi kuda zvecorruption.